manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 30, 2017
makateerera mustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nepenyuro dzemumatunhu dzoendesa zvichemo zvadzo kuhurumende yava Emerson Mnangagwa.
Vaimbo yevarwiri vehonde yerusununguko mudunhu remashonaland west vokurudzira mutungamiri wenyika kuti adzinge basa mukuru wemapurisa vagaston chihure
bato remdct rinoti hapana hurukuro dzinomirira bato dziri kuitwa pakati pavatsvangirai navamunangagwa sezviri kuburitswa pamadande mutande
iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti manyepo ari kubuda mumapepanhau nemumadande mutande ekuti mutungamiri waro vatsvangirai vari kuita nhaurirano nerweseri nemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa dzekuumba hurumende yemubatanidzwa. Mumashoko avatumira kuvatori venhau, mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti hapana nhaurirano dzine makomborero ebato dziri kuitwa navatsvangirai kana nani zvake achimirira bato. Vagutu vanoti pane nhaurirano dzinogona kunge dziri kuitika pakati penhengo dzeMDCT nenhengo dzeZANU-PF dziri kunze kwebato ravo dzisinei nechekuita navatsvangirai. Vanoti pari zvino bato ravo rakanangana nekukurudzira kuti vanhu vaende kunonyoresa kuvhota pasi pechirongwa chebiometric voter registration chiri kutungamirwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Ngatizwei vagutu vachitsanangura.
Ndoda kuti vateereri vanzwisise kuti MDC inotungamirirwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai pari zvino haisiri mumaformal talks nehurumende yeZANU-PF yakatungamirirwa naPresident Emerson Mnangagwa. Ndochokwadi chandoda kuti vateereri vabatisise ichocho. Zvinoitika ndezvekuti vanonyora mapepa vanonyora vavo mazuva ano kune chipuka chinonzi social media. Tirikuona zvakawanda zvinonyorwa muma WhatsApp platform, banana Twitter nepama Facebook page avanhu vakasiyana siyana. Ndoda zvekuenderera mberi ndichiti kana tichiti hatisi kutaurirana handisi kureva kuti MDC haisi kuda kuti nyika inge ichiwana pundutso, kwete bodo. Tiri kuti isu pari zvino hapana approach yatati taitwa iri formal nehurumende yavamunangagwa. Kutaurana kunenge kuri yetingangoti muchirungu ma informal discussions anoitika kama politicians.
Toti vauya kwamuri vamunangagwa bato renyu ringazoonekwa here richipinda mubatanidzwa wechipiriwe?
Jonga handidi kuti nditanyange nyaya ichiri kure kure here katasvika pairi nokuti zvinonzi izvo hove dzine mirongwa. Kuda kuti nditaure zvichaitika kumberi ndoita somuprofita ini ndisiri muprofita kudai handinenge ndakanganisa. Kunge vamunangagwa nehurumende yavo vazoti approach avo zviri formal kuti macomrades ngativonesanei panyaya yakadai titaurirane. Kana zviri zvokuvaka nyika zvokuti nyika yedu iwane pundutso, ikonomi ipone, vanhu vawane uraramo hwakanaka vasingatamburi matamburiro atiri kuitawa, isu tinoti tingagora mberi kutaura. Kana zviri zvokuvaka nyika tinoti hongu takambozviita kakare, tinokwanisa kuzviita zvakare. Asi ndiri kuti pari zvino hapana chati chaitika chisaijocho.
Mungataurira vateereri kuti zvii zviri kuitwa nebato renyu kunze kwekungotevera iwo mashoko ekunzi muri kupinda here mumubatanidzwa kana kuti hamusi kupinda?
Bato redu jonga riri mundima. Ndichitaura kudai takatekeshera nyika yose. Ndonga vatereri vanoziva kuti pane yainonzi biometric voter registration exercise. Parizvino yasvika mufezi yechitatu yakutonopera phase 3 yeBVR exercise. Tiri mushishi kufamba nenyika kunyanya kumatunhu aya ane phase 3 yeBVR. Tichitaura nevana veZimbabwe. Tichivaudza nezveBVR, tichivaudza nemapolicies edu, tichivakurudzirawo zvakanyanya kuti varegiste kuvhota. Nokuti vazhinji vamwe vatombozivi kuti BVR iyi munhu wese anofanira kunge achiregistwa patsva. Totosangana navamwe vanenge vachiti ini ndakabvirawo kuvhota kubva muna 1980, munoda kuti ndinyorese chii ndakatonyoresa kare. Tovatsanangurira, tichivatsanangurira kuti vazive kuti aiwa, iyi nyaya yavako yebiometric voter registration inyaya nyowani, inyaya itsva.
Mutauriri weMDC Tivo Betugutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Nepenyuro dzemumatunhu dzirikusangana muHarare kuti dzibude negwaro rekuendesa kuhurumende yavaEmerson Mnangagwa vachiudza kuti ipe maresinesi pamwe nekusandura kana kubvisa mitemo inombunyikidza vatori venhau pamwe nekuvhiringidza kufambiswa kwemashoko. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakaronga musangano wanhasi veZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZACRAS vanoti varonga musangano uyu kuti vaone kuti vangataure sei nehurumende yavaMnangagwa iyo iri kuratidza kuti inoda kunzwa kubva kuvanhu nemasangano akasiyana-siyana kuti nyika ingafambire mberi sei. Mukuru weZACRAS Muzvare Vivian Marara vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzesangano ravo dzipiwe maresinesi uye dzinokwanisa kutoenda pamhepo kana izvi zvikaitika.
Kwa vari kuratidza kuti vari kuda kutaurana nevanhu uye kuteerera zvichemo zvevanhu nekutaura nevamwe vanhu vatatisingachataure navo senyika. Saka tinovimba kuti pamabasa aya avari kuita ekutaurana nevanhu nesuwo vachakwanisa kunzwawo zvichemo zvedu, uye munhu achazouya ari Minister of Information akwanisewo kunzwa nyaya dzedu uye oita kuti maresinesi apiwe nepfenyuro dzemunharaunda.
Mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku avo vari mumusangano uyu vanoti vanotarisira kuti pachave nekutaurirana kwakanaka pakati pavo nehurumende itsva nenhepfenyuro dzematunhu.
Saka tinotarisira kuti kuchave nekutaudzana kwakanaka sezvo hurumende itsva iyi yakatiyo yakuda kutaudzana nevanhu vakasiyana-siyana. Vanhu vainzi vatengesi pakutaudzana ikoko nyaya yemacommunity radio inobva yapindawo paine donzvo rekuti achivhurwa aripo kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
VaMasuku vanoti nepfenyuro dzemumatunhu dzinoburisa nyaya dzinoitika muvanhu idzo dzisingabude munepfenyuro dzinotipfenyura munyika kana pasi rese. Mukuru wekumakomo Community Radio Station yekwamutare Muzvare Evidence Chenjerai vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti hurumende yavaMnangagwa ichagadzirisa dambudziko ravo guru rekushaya rezenesi.
Tirotarisira kuti vakurumidze kuitawo call for licensing for ma community radio stations tikwanisewo kubroadcasta because macommunity said ato very ready isusu vachona titori ready.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Sofia Mapuranga anoti kuvhurwa kwenhepfenyuro dzekumatunhu kunoitawo kuti pave nemabasa kuvatapi venhau munyika.
Tiri kuona kuti taita dambudziko rekuti vatori venhau hatina kwokuburitsa nhau dzedu. Tukatarisa at a national level nhau dzinonyanya kubuda ndedze national level, of which macommunity issues anozongouya kana ane national something chiri attached to it.
Hurumende yavaMugabe yaitsikatsika panyaya yekupa maresinesi kunhepfenyuro dzemumatunhu uye yaiti nhengo dzeZACRAS dzaipiwa mari nenyika dzaironga kubvisa hurumende yavo pachigaro. Asi vaMasuku vati zvakabuda pachena kuti vange vasina chinangwa chekubvisa hurumende iyi pachigaro sezvo yakazobviswa nevanhu vemuno vechiuto vaitove muhurumende yacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mapato anopikisa anoti haasi kumbovhundutswa nekuchinjwa kweutungamiri hwemubato rezano PF achiti ane chivimbo chekukunda musarudzo dza 2018. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
mutauriri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaOpet Kutu vati vari mubishire kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti vanyorese kuvhota kuti vazovhotera shanduko zvisinei nekuti bato reZANU-PF rakachinja mutungamiriri.
Isu sebato reMDC inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai pane zvakawanda zvatinoita zvatiri kuita pari zvino ndotonga vatereri vanoziva kuti tiri kumhanya nenyaya yebiomedical registration iri mushishi kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti vabude muhoto hwavo vanorejesta kuvhota pabv kana ndochokutanga chikuru ichocho nokuti kana usati wava rejesta divota zvotoreva kuti kuzovhota kwacho haukwanisi. Saka chikurukuru chatiri kuita pari zvino kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ibude muhwandu hwayo vanorejesta kuvhota, nekuti kana tikabuda muhwandu hwedu tonovhota tichivhotera MDC namaaliand partners ayo, zvinotinakira pakuti dopa tinoda kuti tibudirire tihwine tipinde mupawa through ballot box.
Vaguti vawedzerawo vakati vari kuramba vachirwisa nyaya dzekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ishandurwe kuti kuitwe sarudzo dzine jekerere. Vawedzerawo vakati vachatura mukana uyu kurwisa kusununguka kwenhepfenyuro dzehurumende kuti vakwanisewo kushambadza mashoko ebato ravo zvakasununguka.
Kuti tiwane mukana wekuti tiende panhepfenyuro inokondroriwa nehurumende. Chirungu vachivo state controlled media chingava CCTV cheZimbabwe Television kana nepenyuro naidzodzo neZimbabwe Broadcasting Corporation neradio station avo ari mana, tiri kufaita zvakasimba kwacho kuti tiwane mukana wokuti tiwanewo hwiredu richihwisa nepenyuro idzodzo dziri state controlled.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaWolfman Ncube vakurawo nechiwai vachiwo vane chivimbo chekukunda musarudzo dza2018. Vachiwai vati mubatanidzwa wavo weMDC Alliance ndodano guru raive rakamirirwa nevana veZimbabwe, saka nekudaro vane chivimbo chekuti mubatanidzwa uyu chavabatsira mukukunda.
Takabatana nemamwe mapato kuti tifome MDC Alliance inova ndiyo chamboko chicharova ZANU-PF mugore rinotevera. ZANU-PF iri kuenda zvisinei kuti vamugabe vanga varipo kana kuti havapo, zvisinei kuti pana vamunangagwa kana kuti pana vachiwenga kana kuti vamugabe.
Vachiwai vatiwo kunyange hazvo vaimbova mutungamiriri wenyika nebato reZANU-PF vaRobert Mugabe vaive dambudziko, vati dambudziko guru munyika yebato reZANU-PF. Vachiwai vati vana veZimbabwe vachakatarisira shanduko chaiyo kwete yekungochinja mutungamiriri weZANU-PF.
Mugabe vanga iri part of the problem, but haisi yo problem chete yatati nayo. Tine ZANU-PF ichiri menyu, asi ZANU-PF ndiyo mhuka huru yatisingafariri kukanganwa kuti tisakangamwa chazuru nehope inofarira kuenda.
Mutauriri webato rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vatiwo kuchinjwa kwemutungamiriri weZANU-PF hakuchinji uipi webato iri.
Tsumo yechishona inoti makudo ndeamwe. Kana makudo achinjana kutonga hazvirevi izvo kuti makudo awa haachadyi chibage, anodya chibage mudyiro akasiyana-siyana. Asi isusu tiri kuramba tichienda mberi tichiyambira ruzhinji rweZimbabwe kuti nyika ino inoda shanduko, inoda kutongwa kwakaita vana Tsvangirai nana Tendai Biti munguva yeGovernment of National Unity. Varume ivava ndo vanogona kuyambutsa ruzhinji rweZimbabwe kuti tipinde muKenani. Zvekufamba neZANU-PF kutenderera mugwenga.
Mutungamiriri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vave kutungamirira bato reZANU-PF vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko ari kusanganwa nawo munyika akadai sekushayikwa kwemabasa, uori, runyararo, sarudzo dzejekerere uye kushandura ruzhinji, izvo zvaigara kuvimbiswa nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vamwe vaimbova varwiri vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vaita musangano wakabuda nezvisungo zvekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinge mukuru wemapurisa Police Commissioner General Augustine Chiuri Basa. Vatiwo vamunangagwa vasadome vasidini sekera mai segurukota. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Pamusangano wavaitira pamahofisi ekwa mudzviti muchinoi vaimbova varwi verusununguko vanga vachisvika makumi mashanu vasunga zvisungo gumi zvinosanganisira kudzingwa kwavachihuri basa nekusapinza basa vaimbova gurukota rekudzivirirwa kwenyika vasidini sekera mai. Mutevedzeri wasachigaro wevaimbove varwi ava vamogen chipanga vati vachihuri vainge vaine mhando yemabhuku maviri aishandiswa kutora mari mumigwagwa.
Ava zvingo zvenazvera komuredzi akasuri chihuri isu tikuti ngavapambe nokuti vapake vane mabhuku avo maviri ve69j tine retention handiti mabhuku iwaaitiwa aikoreta mari pamarodhi. Aikoreta mari pamaroadblocks, maroadblocks throughout the whole country kudisaire kubva kuno kuchinoi kuti usvike ukandomaigona kuti ana maroadblocks kana 10 vaikorektwa mari then ende vanga vane chivana vatargets avanga vainavo.
Vachipanga vanoti vachihuri vanofanirwa kuudza nyika yose kuti mari yavaitora vakaisa kupi sezvo yanga isingaende kuhurumende.
Isu totarisa mari mapolice station ana musikari, mapolice station ana equipment, mapolice station ana stationary. Saka mari yacho yaenda kupi? We want that money kuti tida kuiziva kuti yakaenda kupi ende yaenda kupi. Bhozi mari iyo yaitorwa on daily basis. Atira ivo vakwanisa kuzoexplaina to the nation kuti mari yeretension vaiendesa kupi, bhozi kumastation kwatinoshandi kwatinenge tichifanira kusevhiswa napo hakuna chivanhu hakuna equipment hakuna stationary.
Mumwe wakarwa hondo uye vari sachigaro wedunhu diki rechegutu vajoswa chinyangara vapinza nyaya yavo yekuti vamunangagwa vasadome vasekera mai segurukota muhurumende yavachadoma vachiti vanga vakavenga vanhu vane nhoroondo yechimurenga.
Tiri kuenda pana kongredhi sekera mai wokutanga kuti pasina mutsvangwa pasine executive yedu yeo veterans association tirikuti comrade Sidney sekera mai gavani tirikuti pemisek gavani because wekenge wakaisa pemisek chapumanei wekenge wakavaisa havachisipo saka vanofanira kutera ekenge akavaisa.
Vaimbova varwi verusununguko ava vanoti vakafarira kupengereka kwaiita amai Grace Mugabe vachiti zvakanyanya kugumburisa veruzhinji munyika. Vatepson Sibanda vekumhondorongezi vanoti vanhu vakagumbuka zvakanyanya nekutukwa zvakaita kuti varatidzire pamwe navo kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa.
Tichitenda zvezvakare na ex first lady kuita kwaakaita uku tichikurukura nemumwe wangu tiri kweri kwedu uku tiri kuona kuti zvaakaita zvakaita kuti vanhu vasunuke vaone kuti ino zviri kuitika vari kuongorora kuti chii chiri kuitika saka zvakatibatsira stereki.
Zvimwe zvisungwa zvasungwa zvinosanganisira kuti vapiwe mari inoita zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 yavakavimbiswa nguva yemuchakabvu vaHitler hunzvi vachirisa chigaro kuti vamwe vavo vasina minda vapiwe pamwe nekupiwa zvigaro muzanu PF. Zvisungo zvanhasi zvinonzi zvichasanganiswa nezvemamwe matunhu zvozogamuchidzwa vamunangagwa nasachigaro wevaimbove varwi verusununguko vaChristopher Muchangwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nengo dzeparamende yemuBritain dzaratidza kutsutsumwa zvikuru zvichitevera mashoko ari kutumirwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaTwitter ine mavhidhiyo anonzi nevamwe anogona kukonzera kuvengana kwemarudzi. Mavideo aya akambotumirwa nemumwe mukuru mukuru muBritain uyo akawanikwa aine mhosva yekushandisa mashoko eruvengo achituka vanhu vechitendero chechiMuslim.
Vanhu gumi vekuNorth Korea vabatsirwa mushure mekunge chikepe chavo chawanikwa chiri mumvura dzekumaodzanyemba kwechitsuwa chemuJapan cheHokkaido.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Pavakashanya kuSudan, mutevedzeri wevanoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaJohn Sullivan, vakati America inoda kubatsirana neSudan mune zvakawanda, kusanganisira mukuremekedza zvitendero zvakasiyana-siyana uye kuremekedza kodzero dzevanhu vese vemuSudan. Muna chikumi 2016, Sudan ne America dzakatanga chirongwa chinonzi 5-track engagement plan, icho chinoti Sudan iite zvinhu zvishanu. Chekutanga ndechekuti Sudan irege kushungurudza vanhu mumatunhu eDarfur, South Kordofan nemuBlue Nile. Chechipiri ndechekuti Sudan irege vabatsiri vachisvika kune vanhu vanoda batsiro muSudan yese. Chechitatu ndechekuti Sudan irege kupindira munyaya dzeSouth Sudan asi ibatsire mukuuyisa rugare munyika nematunhu aya. Chirongwa cheChina chinosungirawo Sudan kuti ibatsire kurwisa varwi veLord's Resistance Army. Chekupedzisira ndechekuti Sudan ibatane neAmerica mukurwisa vanopfurikidza mwero. VaSullivan vanoti kuita zvese izvi inongove nhano yekutanga munzira yekusimbaradza kudzidzana kwenyika mbiri idzi. Kuti Sudan ive sawira yeAmerica yakazara, inofanira kuva nerugare munyika uye nemunyika dzakabatidzana nayo, ichishanda pamwe chete nedzimwe nyika mune zvokubudirira nekuchengetedza runyararo uye nemukuremekedza tsika dzinoshandiswa nenyika zhinji. Chimwe chicharatidza kusimba kwehushamwari hweAmerica neSudan kuona kana Sudan ichiremekedza kodzero dzevanhu uye kana vanhu vayo vakasununguka kunamata muzvitendero zvavanoda. VaSullivan vakati hurumende haifanirwi kutambira chitendero chimwe chete mukati mezvizhinji nokuti ndipo panozotanga kurwisana. Naizvozvo America inoti Sudan inofanira kuona kuti vemapato anopikisa hapana chinovawira, pamwe chete neavo vanorwira kodzero dzevanhu, masangano evanhu uye nevatori venhau. VaSullivan vakati America yakamirira kushanda nesimba neSudan mukuuyisa rugare nebudiriro muSudan umo munenge muchiremekedzwa vanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na Dr. Frank Guni mumastudio edu muno muWashington DC. Dr. Guni vachango peta gakava ranga riripo kana kuti nhaurirano yeremangwana reZimbabwe yanga ichiitwa neStudio 7. Vakabva vati vachipedza kuchirongwa ichocho vabva vatitsika. Tinokutambira nemufaro Dr. Guni.
Kazi waiva terari. Tinofara zvikuru kuva pano nemivazuru navakandemiri.
Tinotenda zvikuru. Dr. Guni, tiri kuona kuti mazuva apera hurumende yavamugabe yakabviswa. Vamwe vari kuti ivo yakabviswa nechisimba nemauto, vamwe vari kuti aiwa haina kubviswa nechisimba kana kuti yatingati ku dare repamusoro rakati aiwa yanga isiri ku zvaitenderwa zvakaitwa. Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu ari kuti vakomana vepfuta vakaera vapinda mune zvematongerwo enyika zvinokonzera matambudziko makukutu. Makaona sei chiitiko ichi?
Isu semaonero edu semusangano weZANU PF, kuchinjana kwakaita masimba kwakaitwa zviri pamurao. Hapana pakaridzwa pfuti, hapana pakaurayiwa. Iya munoti pachirungu kana mauto atora chisimba vanobvisa constitution kana kuti bumbiro renyika, votaura kuti ndivo vaakutonga nemutemo wechiuto. Izvi hazvina kuitika kuZimbabwe. Kana matare edu anoona nezvemutemo anotaurawo zvakare kuti aiwa hava mugabe havana kutorerwa masimba nechisimba kana kuti nepfuti mugodzi iwo pachawo vamugabe vakataurira kwete Zimbabwe chete asi pasirese kuti handina kutorerwa masimba vakazoti vega aiwa ndanzwa zviri kutaurwa nevamwe vangu muzano nezviri kutaurwa nevanhu ndakupawo chigaro kune ari kudiwa nevamwe pamberi apa
Zvino zvaigona kunge zvakaitwa navamugabe kare kare izvozvo vaguni dai zvaya zvakaitwa pasina kuzosvika nyaya yekuti mauto apindira munyaya zvii zvamungataura pakunonoka kwavamugabe kupa masimba kune vamwe
chinhu chisina kunaka kuti zvakatora nguva zvikatora kuti mukati mebato redu rezanu PF muve nebopoto nemhirizhonga nekutyisidzirana kwakanyanyisa kuti vamugabe vazosiya masimba zvainge zvakanaka dai vamugabe vakati pachavo aiwa ini ndanzwa zviri kutaurwa nevanhu saka ndakupawo matomu kuno umwe kuti achitonga sezvinei zvakazouya neimwe nzira sezvo takazoona kuti vamugabe vanga vatorerwa masimba nevamwe kunyanya amai Grace Mugabe First Lady vedu vanga vakutora masimba kwete emusangano chete asi masimba ehurumende izvo ndozvakaoneka kuti kwazvakuenda uko nyika inoenda kumawere tikaita kurwisana mukati menyika ndosaka makaomona vechiuto vakupindirawo zvanga zvanyanya kutanga tanyanya kusiya gwara remusangano wedu
asi izvozvo hazvikonzere here matambudziko mune ramangwana tichitarisa kuti ivo vakomana vechiuto havanombotiwo kana munhu asina kurwa hondo haatonge nyika takaona general Chivenga Mushakabvu vachitaura general zvinavashe Vitali Zvinavashe Mushakabvu vachitaura mashoko aya general Chivenga vanombotaurawo ivo mashoko akadai asi pavakaenda kuhondowa nava vaiti one man one vote ko chii chachinja patakuona mauto aakupinda zvakare
yanga iri nhauro yakare munofanira kutaura iya inonzi muchirungu zviri mucontext vakazvitaura mamiriro akaita sei vakazvitaura chii changa chaitika ndechekuti semaonero edu semusangano nemaonero avewo semauto kune vanhu vanga vakuda kushandiswa kupidigura hurumende nevanhu vekunze nedzimwe nyika izvozvo ndozvakarambwa nemauto wedu ndozviri kurambwawo nezanu PF ndozviri kurambwawo nemunhu wese kuti aiwa kana muchiita shanduko munyika vanhu ngavapiwe mukana wekuti isusu tega taakuda kuchinja hurumende zviri pamurao
tinotenda zvikuru Dr. Frank Guni vachitaura vari mastudios edu Studio 7 musakanganwe kuenda kunoona hurukuro yavanga vachiita pafacebook page yedu yeVOA Shona
Tereri, tino kukokai nemusi wechina kuchirongwa chatichange tichipakura nguva dzinoti 4:30 PM kusvikana 6:30 PM pano panhepfenyuro yenyu yestudio 7 pachange paine hurukuro dziri kukokerwa nevoa dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi munogona kuteerera hurukuro idzi pamasaisai anoti iwo 9:09 AM 4930 15580 6080 kHz shortwave nguva dza 4:30 PM kusvikana 6:30 PM nemusi wechina tichange zvetichiwanikwa pafacebook page redu revoa shona asi musakanganwa kuudza hama neshamwari kuti vauye ipo pano panhepfenyuro yenyu yestudio 7 nemusi wechina nguva dzichiti 4:30 PM kusvikana 6:30 PM muchitiwana isu pa 909 AM 4930 15580 6080 kHz shortwave
Vateereri musakanganwa vachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe takanangana nevanhukadzi
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare
nepfenyuro dzemumatunhu dzoendesa zvichemo zvadzo kuhurumende yava Emerson Munangagwa
vaimbova varwiri vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vokurudzira mutungamiri wenyika kuti adzinge basa mukuru wemapurisa vaaugustin chihuri
bato remdct rinoti hapana hurukuro dzinomirira bato dziri kuitwa pakati pavatsvangirai navamunangagwa sezviri kuburitswa mumadande mutande tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinoemba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani anokuoneka ane mufaro ndini jonga kandemiri ndiri muwashington dc
neni wenyu blessing zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzeisindebele
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela, emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 30 kuLwezi 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT selilandule imbiko ethi liphakathi kokukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano.
Nga kuthi sesimuthile lidaba kumele sihlale phansi siyekhuluma nemifakhasi lethu ngoba yiyo okumele yenze izinqumo zokuthi siyahamba kumbe asihambi. Imifakhasi ingathi kumele kwenzakale ikwesa kunandela.
Abasekeli be-MDCT kwele South Africa sebekhuthaze uMnangagwa ukuthi aphumele egcekeni ngokuthi umi ngaphi kudaba lokuthi abakwamanye amazwe bavote bephandle kwelizwe.
Indaba ezifathele i-international community impopho uMgabe, impopho uMnangagwa, impopho uSekeramai bona bayekhuluma khonale nehegi ukuthi uMkala nguye wathi sibulala abantu.
Namhla silethulela ingxoxo esayenza lowake wasebenza lomongameli Mnangagwa ngesikhathi seGugurahundi umuyi umnumzana Inosinkala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT selilandule imbiko ethi liphakathi kokukhulumisana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Obed Gudu uthi ibandla labo likhangelele ukukhankasa lingene kukhetho hathi ukungena kuhulumende womanyano. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uNkosazana Davita Khumalo.
Ayithina njengebandla eliMDC akulanto enjalo esikuyafika kithi. Esikwaziyo ukuthi thina uPresident uBaba uTsvangirai umithe singene kuZulu sikhankasele ukuthi uZulu ayebhalisa ukuthi anelise ukuyavota kukhetho luka-2018. Lokho ukubambana loMnangagwa hayi bekungafikeli endleleni zethu.
Khona ukulungisela ukhetho ke siyabona ukhetho seluseduze lamarali asiwaboni kuhamba njani?
Ukhetho seluseduze amarali savumelana ukuthi kasayenziwa. Okuqakethekileyo ukuthi kumele singene ngezindlu ngezindlu zilanda uZulu kulokuthi sithathe uZulu asuke emzini wakhe asilande thina emaralini. Njalo emaralini asingeke sathola lutho ububelo ngodaba lokuthi sirejista abantu sesibalande ezindlini. Sonke siyazi ukuthi iningi lezalana zaseZimbabwe balezindlu ezadilizwa nguhulumende wezanu iningi labo kabala bufakazi bokuthi bahlala ngaphi. So sakubona kuqakathekile ukuthi silande uZulu siyemphathisa ngokuthi ahamba erejista.
Manje uhulumende kamnumzana Mnangagwa nxa kuyikuthi esebunjiwe yena walinxusa lizahamba yini?
Nxa kuthi sesimuthile ludaba kumele sihlale phansi siyekhuluma nemifakhasi lethu ngoba yiyo okumele yenze izinqumo zokuthi siyahamba kumbe asihambi. Imifakhasi ingathi kumele kwenzakale ikwesa kunandela.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kunjalo nje abasekeli bebandla leMDCT kwele South Africa sebekhuthaze umongameli Mnangagwa ukuthi aphumele egcekeni ngokuthi umi ngaphi ngesikhalo sabeZimbabwe abaphandle kwelizwe esokuthi bavunyelwe ukuvota besemazweni abakuwo. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Selokhu tetindambo zombuso umongameli Emmerson Mnangagwa usethula ukunconywa kakhulu zinhlangothi zonke zabantu ngenxa yenkulumo zakhe ezengisa ukuthi ufuna zonke izalwane zeZimbabwe ziphatheke ekwakheni ilizwe. Abasekeli bebandla leMDCT kwele South Africa bathi ke njengoba kulezi gidi zezalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe inyathelo lokuqala lokuthi bazizwe beyingxenye yalokhu konke okwenzakala elizweni yikude bavunyelwe ukuvota besemazweni abahlala lokusebenza kuwo. Obona ngokoko kwenhlelo zebandla leMDCT kwele South Africa uMnumzana Trust Ndlovu uthi bafuna umongameli Mnangagwa aphume lobala ukuthi umi kuphi ngodaba lolu.
Vele kona asikho isizathu esokuthi angalisa abantu njengomuntu oziprojekta indoda efuna ukufeza idingo nama interests abantu. Ngoba nomthetho wesisekelo uyasho ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuthi akwazi ukuvota kungenani ukuthi uhlalaphi.
Esinye isiphathamandla seMDCT kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi yinto eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi umnotho weZimbabwe weyeme kakhulu kuzalwane zalo eziphandle kwelizwe.
Laba abantu abangaphandle bafuna ukuthi babe semsebenzini la abakhona. Kodwa ke yibo futhi abantu abathumela over 1 billion US dollars ekhaya every year. Kufanele ukuthi nabo babe nesabelo sokuthi bakhulume, and indlela yokuthi bakhulume iyodwa indlela yokuthi nabo bakwazi ukuvota bekulezo ndawo la abasagcinwe khona okwamanje.
Lumbono weMDCT usekelwa izalwane zeZimbabwe eziningi. Isalwane seZimbabwe kwele South Africa uMnumzana Ngqabuto Sibanda uthi asikho isipho abangasithola kumongameli omutsha njengabantu abasemazweni esedlula ilungelo lokuphatheka ekhethweni.
Isifiso silaso isifiso sokuyavota, kodwa uthola ukuthi isikhathi sokuyafika ekhaya ukuzoyovota le mali yiyo into esikunzima, kodwa isifiso siyabe sikhona ebantwini. Uma engasivumela lathi sikwazi ukuvota silapho esikhona singajabula kulokho.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mfundo Hlabangana uthi usekela ngokugcweleyo umbono weMDCT.
Vele ngempela akuvotwe especially emazweni esibaningi kakhulu njengakoPitori, eJohannesburg, eCape Town nasemazweni afana koBotswana, eUK kufanele kulezo ndawo kuvotwe.
UMnumzana Khulekani Moyo yena uthi ngaphandle kokuthi izalwane zeZimbabwe zibe ingxenye yokukhetha ababusi akungeke kuthiwe ukuthi zilesabelo kulokho kwenzakala eZimbabwe.
Njengamanje nje kusarejistwa nje akube kuvumekala ukuthi na laba bantu abazobe bebhekele lezo zinto kuma diaspora lawo bevunyelwe ukubana bayirejistisa abantu baregiste ukubona ngapho ngaphansi kwalelo lizwe oyilolona.
UMnumzana Trust Ndlovu uthi ibandla lakhe liqhubekela phambili ngomkhankaso wokuncedisa izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi ziye ekhaya ziyebhalisela ukuvota. Uthi lobanje besemukela inkulumo zikaMnumzana Mnangagwa zokufuna ukugoqela umuntu onke endabeni zelizwe, bafuna ukubona inguquko kwezokuqhutywa kokukhetho kwezokuthulwa kwemibiko kanye lokungasetshenziswa kwamaviyo ezomvikela afana lama-CIO mahlayana. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Lamhla iStudio 7 ibilomhlangano omkhulu obucubungula okwenzakala elizweni obulendikimba ethi Zimbabwe Today, The Way Forward. Lapho incwadi ezithiyeneyo ebezihlaziya umumo oselizweni selokhu owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ekhitshwe embusweni. Kulomhlangano bekulenkokheli yomanyano we-Africa Union, African Union, eyamabandla ezanu-PF le-MDCT kanye lezizalwane zamazwe achiyeneyo kuzwekazi le-Afrika. I-MDCT ibimelwa ngumgcinisihlalo wayo uMnumzana Dan Moyo. Obemela i-African Union ngudokotela Arikana Chihombori, umeli we-AU khonapha eMelika. iZANU PF yona ibimelwa ngomsekeli wayo uDokotela Frank Guni. Vekulo sakhulayo njalo uRutendo Mudzamiri. Omunye obekulumbuthano ngumfundisi inkosikazi Monica Mzeziwa. Yena otshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 imbono yakhe ngokwenzakala eZimbabwe.
As a pastor, into yokuqala, I would say abantu should have hope. Ngoba abantu bangaluzi faith le hope, then you are crushed. Ngoba even eBhayibhelini people had faith. Ngoba abantu babengela faith izinto eziningi zingabakhathaza. Into engiyibonayo mina ukuthi kunzima ukuthi umuntu ungaba kwazi ukuthi kuzahamba ngandlela bani. Ngoba lokho silabantu banye. Iyo nje kuphela into engani iyangiphambanisa, but njengomuntu womfundisi wethu sithi let's keep faith and keep praying. Sithandazenini, sibone uNkulunkulu lapha asifikisa khona.
Sesikhangela abesifazana eZimbabwe bebethela amagabha avuzayo ngenxa yomnotho welizwe obungamanga kuhle. Kumele bedingele abantwana ukudla, bebhadale imali yama-school fees, bethenge lokhu lalokhiyana. Kambe wena ungabaxwayisa ukuthi benzeni ngesikhathi esinje?
Bengihambile ekhaya mina, ngiphenduke ngo-23rd of September. Bengisekhaya for 3 months. So, okuningi okukhulumayo ngakubona ngamehlo wami. Into engingayitsho lapha kubomama ikuthini? Ikuthi kabakontinue ngemisebenzi yabo yona le abavele beyenza ukuthi benelise ukuthi bagcine abantwana. Nxa kuphumelela lokho okwenzakalayo, kuzaphumelela babe lokho behamba besiye lokhu ze. Nxa bebiziwe emsebenzini, kumbeni bayaphiwa izimali zokuthi benze amabhizinisi, kumbeni ukuthi bagcine inkukhu zabo, kumbeni ukuthi balime, anything lokho ababe bekuphiwa ukuthi bangakwenza, bazame ukuthi bakwenze ukuthi baziphilise. Ngoba impilo yabo mami nzima. Impilo yabo mami nzima.
Lase ligcine nini ukufika ekhaya, njalo libone umahluko unjani?
Bese ngile 17 years ngingazanga ngiye ekhaya. Konke kwafika kwaba kutsha. Konke kwaba kutsha. Yonke into nje sintsha. Lokho kuthiwa kumuntu kumele amagetsi, kumele kuthiwa yipay whatever. Ukuthi ube la magetsi ibilokhu iphela imali yangakhona ingaphela. Kusekho lokho ukuthi ibill iyabuya end of the month yobhadala amagetsi. And amanzi angakhona. Kunzima ekhaya. Kunzima ekhaya. Kunzima ekhaya. Abantu abaningi baphiliswa ngabantu abakhona ngapha ediaspora. Iba balokhu bebethumela khona kongama $10, $20. And plus bangalaba abasebenzayo bangakhona imali yangakhona iyabahlupha ngoba vele bekungela mali. Bekuvele kungela mali. Uyahamba ebhenki ayotshona khona la thathe 200. Uyabona abanye belala khonapho belindele imali. Imali ngoba ibihlupha. Thina umntanami wayenza ukuhamba waye eVictoria Falls wachapha ukuthi ayothatha imali eZambia. Aphenduke ngoba sasingesela mali yokudla kumbe ukuthi sithini, so you had to cross off ukuthi ayithathe imali.
Lo ngumfundisi Monica Mzeziwa isikhulumelaye esemhlanganweni omkhulu khonapha emaofisini eVoice of America obucubungula okwenzakala eZimbabwe. Ekugcineni kohlelo sizaxoxa lomunye njalo obekulo umhlangano uMzobanzi Ncube. Lingakhohlwa sihlobo zami ukuthi ntambama kulo hlelo lwe-livestock liyaqala nje, sigqiba ezesiNdebele. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weLemelika umnumzana Donald Trump unakanelwa ukuthi uzaqamba umnumzana Mike Pompeo ongumqondisi wogatsha lwe-CIA ukuthi abe ngumongameli obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Ilizwe laseTurkey yilo elineziphepheli eziningi emhlabeni, iningi lazo eliyizigidi ezintathu kungabantu abavela kwele Syria. Uzulu weMathebeleland lenkabazwe seleminyaka engaphezu kwamachumi amathathu efuthelene ngobudlova bombuqazo weGugurahundi, wona owabulala abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamachumi amabili. Abanye abaphathwa ngombuqazo lo ngendlela ezitshiyeneyo bathi ukufuthelana kwabo sokudlondlobele ngamandla kulandela ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni. UMnangagwa wetheswa icala lokuphatheka kabanzi kulumbuqazwe ngoba nguye owayengumphathintambo obona ngokuvikelwa kwelizwe, uState Security Minister ngaleso sikhathi. Abalimalayo kumbe ababulawelwa izihlobo labangane ngamabutho kaMnumzana Robert Mgabe awe 5th Brigade bathi bafuna umongameli Mnangagwa axolise ukuze bathole ukuthula enhliziyweni zabo. Kubika uBathabile Masuku.
Omunye wabaphepha eBhalakwe uMnumzana Charles Thomas uthi uMnangagwa bekumele aqale axolise engakwenzi idili lakhe lokuqala umsebenzi. UThomas uthi waganyulwa ekhanda ngamabutho e-5th Brigade njalo uthi lanamhla inxeba lelo lidinga ukwelatshwa. Ugcizelele wathi usephilela evalweni ngenxa yokuthi uMnangagwa senguye oziphethe esidukwini.
Ngile 24 ama-prescription afuna ukuthi ngangenziwe i-CT scan ngokutshawa kwami eBhalakwe. Ngake ngazama uhulumende ukuthi ngenze njani, ndatshiswe njani, lanamhla lokhu ngigula. Kodwa sibona akulaveni, sonke salimalayo esihlangene kumthokazi Liberation Front. Esilamanxeba lokhu esikhangelele ukuthi uhulumende lo njebona uzasixolisa, kodwa sesimangala kufakwa amabhokisi ukuthiwa kuyavotwa. Bengaqali besikhalele nje kodwa ukuthi hawu la ushito nangalezo bakithi.
Ibutho le-5th Brigade lenza ucuku olumangalisayo ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukubamba abesifazana iganyavu, ukusika abantu izitho zomzimba ezigoqela indebe zomlomo, izandla, inyawo lezinye izitho njalo abazithweleyo behlinzwa bephila bevulwa izisu. Abanye ngabangcwatshwa bephila kuthi abanye ngababegejiswa amathuna abo babe sebedutshulwa begqitshelwe khonapho. Umlandu ababewetheswa kwakungowokuthi basekela ibandla lezaphu kumbe ama-dissidents. Omunye owasila ezandleni zamasosha kaMgabe okhethe ukubizwa ngokuthi unkosikazi Sefunyenwe Moyo okungayisilo igama lakhe sibisibili uthi laloba izehlakalo zombhuqazo zenzakala esesemncinyane uyakhumbula ukuthi udade wabo wahlinzwa isisu ezithele ngoba besithi wayethwele i-dissident. Uthi njalo uyise wabulawelwa ukuzama ukuvikela indodakazi yakhe ukuthi ingabulawa. UMoyo uthi uMnangagwa kumele axolise ngoba imuli yakhe yafa ngendlela ebuhlungu. Uthi nxa engaxolisanga kuyabe kuveza sobala ukuthi lolu cuku ulakho ukulwenza futhi yiloba nini.
UMnangagwa kumele axolise ngoba okwenzakalayo kubuhlungu. Mina ngafelwa ngudadewethu lobaba. Udadewethu wayezithwele ngesikhathi sangikhona. Opasi bafika bathi uzithwele i-dissident ngakho bafuna ukulibona lelo dissident. Babe besithi bazamquma isisu ukuthi balibone lelo dissident. Ubaba wasesithi akhulumisane labo ukuthi bengenzi khona lokho ababefuna ukukwenza. Babe sebemtshaya, udadewethu bamquma isisu bamkhipha umntwana. Yena wopha waze wafa, nomntwana laye waze wafa ngapha eceleni. Ubaba bamtshaya, bamsikasika kancane kancane, laye waze wafa.
Owake waba ngumphathintambo wogatsha lukahulumende olwalukhuthaza ukuxolelana lokukhumisana umlotha olwe-National Healing, uMnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi uMnangagwa kumele axolise kuZulu weMathebeleland leMidlands kanye lakuZulu weZimbabwe jikelele.
Nxa kuyukuthi uzimisele ukuthi alungise idaba lokufanele ukuthi kunikwa abantu abalezo zigaba amandla ukuthi batsho ukuthi umuntu omele anikwe indawo yokuhlala kubani.
UMzila uthi ukuxolisa kwehlula ngesikhathi kulo hulumende woma umanyano. Kodwa khathesi uMnangagwa ulomlando wokuxolisa njengomuntu osethembise ukuthi ufuna ukuqondisa ilizwe. Ngaphandle kombhuqazo weGugurawound, uMnangagwa wetheswa njalo icala lokukhokhela ekuhleleni udlakela olwaluqondiswe kubasekeli beMDC ngamalunga ebandla leZANU-PF ikakhulu kukhetho luka-2008. Sibuze igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Tiney Mukwewa ukuthi kambe lungalungisiswa njani lolu daba.
Abantu babekhalela ukuthi aphongutsho ukuthi ngesikhathi esinje kulalokho okwenzakalayo ngiyacela Zulu lingixolele. Yinto nje abantu abafunayo ibala elilodwe lokuthi sorry ngalokho engakwenzayo. Abantu bavame ukuthi bakuxolele kumbe kuyavala nje izilonda kumbe kuse kuqalise kumbe ukukhumisana umlotha.
Udaba lombhuqazwe lokhe luzwisa abantu ubuhlungu ikakhulu emhlubulweni weMathebeleland ngoba phezu kokungaxoliswa uZulu ukhala ngokuthi ulokhe ebandlululwa njalo encindezelwa. Abanye bathi udaba lolu kumele lulungisiswe masinya abakwenzayo besaphila lababulawelwa izihlobo besaphila. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngomnyaka ka-2011 saxoxa lomunye wabantu abetheswa icala lokuphatheka kuGugurawound osowatshonayo uMnumzana Innocent Nkala walandula ukuthi waba lesandla kulolu cuku. Kodwa uNkala wathi uMnangagwa kakho msulwa. Nansi ingxoxo esabalayo loNkala kuhlelo lwethu liphuma le ndaba lishone le ndaba.
Angala phuma lendaba, ashona lendaba. Angala phuma lendaba.
Ngiyabonga, lishona njani Mahlabe Zulu? Ikudibana kuhlelo, liphuma lendaba, lishone lendaba.
Angala phuma lendaba, awuyeleli. Angala phuma lendaba, ashona lendaba.
Namhla sixoxa loMnumzana Innocent Nkala ongomunye wabantu abasungula ibandla leZANU-PF. UNkala wake waba ngumphathintambo wengatsha ezitshiyeneyo ezigoqela olweHome Affairs, iFinance, National Supplies kanye leDefense. Ngesikhathi seGugurawound, uNkala nguye owayeyinsika yeZANU-PF eMandebeleni ekhuluma kubi kakhulu ngebandla leZaphu. Iningi lithi inkulumo zakhe zazikhwezela ilangabi lombhuqazwe weGugurawound lo. Siyakwamukela kuhlelo baba Nkala.
Hayi, ngiyabonga.
Siqale ngokukhangela umvukela esiwubona emazweni angenhla yezwekazi le-Africa afana le-Egypt le-Tunisia. Uthini ngokwenzakalayo?
It's what we call a wind of change. Isivunguzani esiwisihlahla sidilize izinto eziningi. Siyeza khona ngapha ngakithi e-Southern Africa. Ikho amadoda asembusweni esesethuka.
IZANU Nkala yasungulelwa endlini yakho ngemva kokuba lihlamukele ubaba uNkomo kuZaphu. Ungathini ngaleli bandla okwamanje lombuso walo?
Hawu, seyiwo lo owezanu wafonyelwa endlini yami. IZANU le ekhona sokulabantu engithi mina ngama-ten court or mercenaries. Abantu nje abajonge imali le-popularity, ayiseyo ZANU-PF esayifumayo eyayifuna ukukhulula ilizwe.
Uqalise nini ukuyenyanya iZANU-PF?
Indaba usufuna ukumbethela. Angithi sengikhulumile mina ukuthi ayiseyo engiyaziyo.
Ngobani ingqungquthela ezahlela umbhuqazwe weGugurawound baba Nkala?
Buza uMgabe, ubuze uMnangagwa, ubuze uSekeramayi, baza kunika ukuthi kathi yona iGugurawound iyahamba njani.
Kule komiti esizokuthiwa yayithiwa yi-Committee of the 26 eka-1979, uyayazi?
Ikomiti leyi lami ngayi-discover later, yayi ngangingayazi, ngangifihlelwe ngoba ikomiti yamaZezuru, i-Group of 26 ngamaZezuru, yibo ababusayo lakhathesi.
Yayingeyani le komiti?
Akungcono ubuze uMgabe lamanye amaZezuru.
Banengi abakwethesa icala lokuba lesandla kudaba lweGugurawound, uthini ngalokho?
Mina ngangikhuluma ngi convey message kubadala bezapho ababe sazaba njengonkomo labanye ukuthi kuyini okulungiswayo yini icala lami lona lelo lokukhuluma
uyalilandula leli cala babankala
kanti ukhuluma lami ngobulawayo
kahle baba
ngiphakathi kwabantu besindebele ngihlezi kubo ngihamba labo ngidla labo abakaze bangitshaye abakaze bakhuluma okubi ngami personally angila involvement kugugura wonke ngichallenge lomgabe o anyone
isilonda salumbhuqazwe lokho sibhibhidla lalamuhla selashe njani
indaba lezimatheli international community bopho umgabe bopho umnangako ibopho usekera mayi bona bayekhuluma khona le nehegi ukuthi umkala nguye wathi sibulala abantu
Sokuke kwakhulunywa ngodaba lokwehlukaniswa kwelizwe uthini ngakho
Akume lapho fanami ngiseZimbabwe wena useAmerica uyangizwa wena uqashile eAmerica mina ngilapha engikufisayo lengingakufisiyo I don't desire ukuthi ngiqunye intamo izigebenga lezi
Suke waveza ukuba kulogwalo olulobayo sufike ngapi
Uyazi ukuthi ugwalo kuthiwa lugwalo asiphonguvuka nje this is not autobiography lezi izinto zibuzayo zizangena khona
luzaphuma nini
angithi ngathi luyaphuma sengifile ngoba lukhuluma izinto ezingafunwa ngamanye amadoda
alubana umongameli Mgabe elalele lingxoxo mazivano ngamethulela wona
ngiyahleka ngoba ngiyamazi wena umazi remember abantu abanjengabochaka abakhisizwe omzilikazi abakhisizwe kafiki lapho ukatshana kakhulu nxa elalele nje yezwa ukuthi sembhodla manje
uyabhodla uthula ihlongandlebe vele kalalele muntu
yey but angithi lina lithanda isikhiwa le-eloquence alikhangeli administrative ability ukwazi ukwakha isizwe lokuba lesaneke ngalakho konke lokhu
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo babankala siyabonga
lami ngiyabonga
angalaphuma lethaba ashona lethaba
Veli lalele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silomnumzana inosinkala yena osolwa ngabanengi abathi laye waba lesandla kumbhuqazwe kwegugura wundi asidibaneni njalo kulolu hlelo ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili nkomo lilale Siphendukeke kumnumzana Mzobanzi Ncube Ncube ngiyakwamukela kuhlelo obukhona emhlanganweni wethu sikuyinomele kwenziwe ngohulumende ngokuphangisa ukuthi impilo kaZulu ibe ngcono
Ngiyabonga kakhulu mnumzana Nkomo linjani lonke izizalwane seZimbabwe into ekhona lapha eqhakathekileyo kakhulu mnumzana Nkomo ikuthi kuqale kube lokuxolisa khona sibili okuzavela kuyumongameli umnangagwa kwenzela ukuthi nxa sonke siqalisa ukuthi sesizama ukuthi sakhe ilizwe siqalise ukwakha ilizwe sonke singabantu abathabileyo ukuthi kube labanye abathabileyo abanye bengathabanga hayi lokho akulunganga sibili ngoba lakho ukuthi abantu beMidlands leMathebeleland bebe lokho becela ukuthi umnangagwa axolise ukuxolisa kwakhe kugcina kungela sisindo kakhulu ngoba nxa sokucelwe kwacelwa lokho kungekho nxa sokubuya kuyabe sungayisikho lakho lokuyana kulesi sindo kakhulu into ekhona kakhulu okumele yena enze umongameli ukuthi atshintshe imithetho le indigenization law eyenza ukuthi khona ama investors engabuyi eZimbabwe ukuthi ezo create imisebenzi leyo ukuthi khona izizalo nezakithi zisebenze
Siyabonga Mzobanzi Ncube Mzobanzi Ncube ngo Secretary General uMabhalane phela we MDCT kona pa eMelika organizing secretary umqoqi obona ngenhlelo ze MDCT kona pa eMelika bakwethu sesambile isikhathi olivalelisayo nguntungameli Nkomo asihlanganeni kuhlelo lwekuseni indaba zekuseni phela ngo 6 o'clock kuzoba lezinye njalo ngo 2 o'clock okwamanje salani ku live talk lilala
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.